Good evening, Zimbabwe. This is your Youth Forum, The Connection, coming to you live from Studio 7 at the Voice of America on Tuesday, August the 29th, 2017. I'm your host, Ntungamili Nkomo, and tonight we are tackling a familiar topic, and that is efforts to mobilize the youth demographic for the 2018 general elections. We are streaming live on Facebook at VOA Live Talk and on our three websites, that's www.voashona.com, www.voandebele.com, as well as on www.voazimbabwe.com. Let's get connected also on WhatsApp, and the number is 202-465-0318, and of course you have to prefix that number with a 001. That's the code. You can also call us live on 02-619-2077. Efforts to rally young people to vote in the 2018 general elections are continuing, with different organizations pulling out all the stops, and the Zimbabwe Electoral Commission today calling on churches to join the mobilization efforts. The call was made by ZEC Commissioner Kubani Moyo at a Christian Alliance conference in the city of Bulawayo today. But the bigger question remains: when will the voter registration process begin? Many people are asking. The answer is very soon, says ZEC, without being specific or elaboration. Lingaba lichona njani lamhlanje ikutibana kuhlelo lwenu uhlelo labasakhulayo uhlelo The Connection. Lamhlanje ke siqhubeka sikhangela imizamo enziwa zinhlanganiso ezichiyeneyo, ikakhulu inhlanganiso zabasakhulayo ezokukhuthaza bona ke abasakhulayo ukuba nabaphatheke ngobuningi kukhetho oluzayo. Lolu ludaba esesike sakhuluma ngalo kanenginengi khonapha emsakazweni, ikakhulu kuhlelo lolu olwabasakhulayo. Ludaba njalo esizaqhubeka sikhuluma ngalo kuze kube naphakade, kuze kwenziwe ukhetho ngomnyaka ozayo, ngoba kuqakathekile ukubana nxa usuthe wafikisa iminyaka yokuthi uvote, kungavulwa-ke lolu hlelo ugijime uye ebhalisa labanye ukubana uthole ithuba lokuvota. Nxa ungabhalisanga kawusoze uvunyelwe ukubana uvote. Yilo ke udaba esingalo lamhlanje. Abaningi bazibuza ukuthi kanti vele luzaqala nini lolu hlelo. IZEC ayikabi lelanga elisobala elispecific, kodwa bathi bazaqalisa usikhatshana esilandelayo. Kwazwai vatereri kusangana kumuchirongwa chenyu, chirongwa The Connection, chirongwa cheve chidiki. Nasi tiri kukurukura nenyaya ya tinuanzo, kurukura nezvayo maningi muchirongwa chenyu ichi che The Connection. Iyo inova nyaya ye matano arikutora nemasangano akasiyana siyana ekukurudzira zvikuruse vechidiki kuti vange vachinyoresa ndokuti vagone kuvhota musarudzo dzinotevera. Vanhu vakawanda vari kubvunza kuti ko chirongwa chacho chichatanga riini. Minduro yatinayo iri kubva kuZEC ndeyekuti chichatanga munguva shoma inotevera, asi hapasati patarwa zuva kana kuti data. Joining me now is Maureen Kademaunga of the Women for Women Zimbabwe group. She is the coordinator. Good evening, Maureen, and welcome on Studio 7.
Good evening, thank you.
Yeah, you've been involved in voter mobilization for a very long time now. Where are you at, and how is the mobilization going?
So it's a while now, I think for the past 2 months, is to just compile a database. Every time we have a meeting, we discuss with young people on the importance of voting and on the importance of taking the responsibility to lead as candidates. We then compile a database because the system that has been disempowered by the unpredictability of sex. So we cannot give people precise information on when the voting will start, or the registration process will start. So if we have a database, we know that we can, you know, at the click of the computer, send so many SMSs that will reach the people who've already, like, spoken to with precise, with accurate information when they finally releases the date and when the schedule for the provinces. And that's what we've been doing also, is to speak to the need for people who already have their documentation in order, that is the proof of residence, especially because we've tried to come together with other organizations, political parties, etc., to try and push for the crafting of the that requirement of
proof of residence
for address and proof of residence, the physical proof that they want. But it looks like that is going to be this way. And so we know that for a lot of women, because we're working mostly with women under hashtag Shavuot 2018, they are disempowered, they do not own properties, and where the properties are owned, they are like in the name of their husband, if they are married or their father. So we know that they will need affidavits, they will need help with that kind of stuff. So we are already looking at ways in which we can assist people to easily access those things, so that they are also ready, like, for voter registration. We know that there are people who can vote now who could not vote previously, who are, you know, leveled as aliens, who can vote now, but some of them do not have IDs. And that's another the program that we've been facilitating, that is a very small scale for people who want to get IDs, who might not have, you know, transport money to travel to where to get their IDs, and who might not have the $10 to pay to get the ID. So we've been trying to facilitate that people are empowered enough to exercise their rights to register to vote as citizens. And while we do that, we wait for VEC to announce the date. We're on Friday, this coming Friday, VEC has invited all the organizations and initiatives that they have accredited as voter educators. And hashtag Shavuot 2018 is one of those. So on Friday, I think we have a meeting with VEC on the messaging and on voter registration education. So I guess and I hope that VEC will shed more light in that meeting on Friday.
Uh-huh. Please do stay on the line there, Maureen, as I welcome my second guest tonight, and that's Reverend Hussein Sibanda of the Christian Alliance. Mfundisi, ngiyakwamukela uhlelo.
Siyabonga kakhulu. Nami ngibingelela abalaleli bethu namhlanje ntambama.
Aha, so sibonile lamhlanje lani kobulawa njenge Christian Alliance lisungula uhlelo lokukhuthaza uZulu kuba na avote ngobunengi kukhetho oluzayo njalo iZEC uSikomishi wabaqhubani moyo ulikhuthaze uthe yini phela abamachurchi elithembekileyo nxa lingahamba lina kuZulu likhulume labo libatshela ukuthi bana kumele bavote valako ukulithemba ngumthwalo onganani elizethese wona njalo eseliwetheswe yizeki lo okukhuthaza abantu ukuthi bavote ngobunene.
Ngumthwalo omkhulu kakhulu esesithwele ezandleni zethu, kodwa siyananzelela ukuthi amabandla ngenxa yokuthi akhona endaweni zonke. Ngikhuluma lomhlangano besilawo kobulawayo ukugoqela abafundisi ababuye besuka kuZimbabwe eZimbabwe ezigabeni ezihlukeneyo zelizwe lethu lonke bakhona ade bevela eHarare, eHwange, eHurunge, besilabo emashonaland, besilabo emaswingo, saba labo emathekeleleni north and south nabakobulawayo. Kutho ukuthi ngitho ukuthi loba umsebenzi lo unzima, kodwa ngenxa yokuthi amabandla akhona ahlaleliwe endaweni zonke kusuka kube lula kithi. Ngoba njalo enye into eqakathekile eyenzakileyo, besilabo abekatolika, besilabo abesizayoni namapostori, njalo besilabo abesipentecostal abamabandla la amatsha amaningi, besilabo njalo abeZimbabwe Council of Churches. Kutho ukuthi lokhuyana kuyanceda ukuthi nxa lumsebenzi uthwala ngamabandla ngenhlangothi ezehlukeneyo kuba lula kakhulu.
So Mr. Isvanda, tell us about this campaign, your campaign. How are you guys going to prosecute it?
Well, what we'll do is that we will get the churches to do the work. Because what is important and what we have realized is that 80% of the population in Zimbabwe, more than 80%, is really Christian. They go to a church. In fact, the church has become the largest social movement, or it has always been. So it's much easier for us to engage with pastors like what we did today. We've been having pastors, in fact, from yesterday and today, and today was our final day, where we got pastors from throughout the whole country, and we equipped them with knowledge and information about the process, the new process that now we have, which is the biometric voting system. We also create awareness on why it is critical and important for someone who calls themselves a Christian to be registered and to be able to go and vote. But also we've got most of our youth in the churches and women that we are going to mobilize in every province in Zimbabwe and in every district and at what level, and encourage them to register, first to be registered as voters, but secondly to take the responsibility as citizens of Zimbabwe to go out and vote.
Thank you, the Reverend Spanda. Please do stay on the line. Ndisanda mbotora mterere ndi mbodzokera kuna Maureen. Maureen, bosi wangu anga ari ku Zimbabwe anga achishanya kwe masondo mashoma pfura. Saka anga achinditaura hake kuti anga achikurukura nevechidiki achingoda kunzwa pfungwa dzavo nezvenyaya dzesarudzo idzi. Saka ari kuti pane vamwe vanga vachiti nyaya dzesarudzo idzi hadzinei nesvi uyezve vanga vachiti chavari kushuvira ndechekuti vange vachiwana mavhiza vachibuda munyika. Idzi pfungwa dzamuri kusanganawo nadzo here kana muchikurudzira vanhu kuti vange vachinyoresa?
Zvakanyanyisa ndizviona chokwadi vavari mwedhe vakataura nevanhu, nekuti kana tichitaura nevanhu vechidiki vazhinji vavo havakwanise kubatanidza rarama yomazuva ese nezvematongerwo enyika kana nezvekuvhota, havaoneka ine relationship ipapo. Ende kazhinji mubvunzo watinotangana nawo wakaomarara ndewekuti zvinhu izvi zvinobirirwa, kana ndikaenda ndikarejesta kuvhota ndaakuzviisa pachena, zvekuti ndaakuchikwanisa kutanga kushungurudzwa kana kurohwa ndichimanikidzwa kuvhotera muwandisingadi. Asi kana ndichinge ndagara ndasiyana nazvo, ndinenge ndakazvigarira hangu ndakachengetedzeka ndiri kumba. Saka kwozoitawo futi iyoyo nyaya yekuti vari kuti kunyange tikavhota tikasavhota, vanhu vanongoenda kwatinenge tavatuma through our votes vatangonobatoramba tiri tingori vanhu vari kutambudzika. Saka zviri nani titsvage mabasa kune dzimwe nyika, zviri nani titsvage zvimwe zvekuita pane kuti titambise nguva yedu tichiita zvekuvhota. Saka isusu rimwe reshoko ratinofamba naro ndiroro kuvanhu vechidiki rekuti rekuda kuvaonesa kuti sei vhoti yako iwewe uri wega ichikwanisa kuva yakasimba. Zvakare chimwe chatinenge tichizotarisa ndechekuti I think pakukurudzira vanenge vachida kumira vaya vaya tikuta seo zvakanyanya kuti vekaita makandidheti anoita kuti munhu wechidiki ari kumba akaona kuti pari kumira munhu andinoona anokwanisa kuunza shanduko kana kuita kuti upenyu hwangu huvandudzike anobuda achinovhota izvozvo ndozvimwezvinhu zvirikushaika kuti kunenge kusina havasinyasa kuona kuti saka kwacho parikunobuda nyika yedza ndepapi izvozvo zvikawanika I think vanowanawo simba rekuti vabude kune chake kunovhota koitawo iyo nyaya yekuti environment inoda kugadziriswa zvinhu zvatinoramba tichitaura mazuva ese kuti nyaya yemhirizhonga ngaitsvetwe pasi vanhu vapinde musarudzo zvakanaka vamire vanhu vachisarudza vanhu vanoda vasingamanikidzi nechimwe chinhu chiri kutizwa nechidiki zvakare ichocho saka tiri panguva yakaomesesa chaiyo chaiyo yekuti kunyange kuvhota kwakakosha tiri kufanira kutoramba tichipinda nemeseji yekurayikidza kuti zvakakoshere chii nekuti munhu wechidiki ararasa tariro munhu wechidiki ari kutarisa vamwe vezera rake vakabuda kunze kuti pamwe vanotori neupenyu huri nani pane kuti aramba akagara muno asi onai iyo inzwe nyika ichipikirwa ndozvatinofamba tichitaura mazuva ose kuti tikasazvigadzirisa tiri ndiani watinotarisira kuti agadzirisi matakanana nemadhaka ari munyika ino
Please do stay on the line there, Maureen. That's my guest there, Maureen Kademaunga of the Women for Women, Zimbabwe. We also have Reverend Useni Sfanda of the Christian Alliance grouping. Sithathe umlaleli Timbotora Mtereri. Singadi kudomwa nezita rake asi ari kutiridzira runare ari ku South Africa. Wakati yako Mtereri.
Ndinofara makasimbere.
Aiwa takasimba. Kuri sei ku South Africa?
South Africa kuri nani?
Handizvozvo. Manzanya iri mudariro nhasi. Tipeiwo pfungwa dzenyu.
Ya, tose tose takatizvawo nyaya idzodzo. Nekuti kunyangwe tikangoenda kunovhota kwacho hapana zvatinenge tichiita nekuti iye Mugabe anongotidzonyekedzera. Mavhoti edu anotibiridzira. Takatosvikawo pakubuda nenyaya idzodzo uye tokushungurudzwa pamafoto apa
asi zvamaakuita kamukomo wangu kuramwira munda kumakudo kako
ya zviri ndarudyiwe nemakudo pane kuti ugaririre makuda chacho yachikusungirira futi urimawoya vachidya uchiri mati yachidya zviri ndarungogara vasiyana mune munda wacho
pinda kamumba mumunda macho rwisane nawo madzinge makudo acho
zvinonetsa manje pakuti gudo racho harisi kudzingika manje
muri kudaro
ndizvo maonero andiri kuitawo
asi rinodzingika kamukavhota neuwandu mukanyoresa sevechidiki kukanyoresa munhu wese ndiri kuona kunge rinodzingika gudo iri
takatombogara pasi sevechidiki vemuzimbabwe vari kuno kusouth africa tikakurukura nenyaya dzakaita seidzodzo pakauya mai Mugabe vachishungurudza mwana wekuno nekuti takaona pfungwa yavo yanga iri yekuti isu todzingwa muno todzokera kumusha tonovhota takagara pasi tikakurukura tikaona kuti hapana zvatingaite kudzokera kwacho kudzokera mukanwa maashumba
ndombonzo vakuru vachiti gudo kushata kushata haro asi haridye usiku saka imimi kana risingadye usiku ipapo ka haniti muri kuwanawo mukana ipapo mukoma wangu parinenge rara ipapo ndati handizvo here kuti munogona kuwanawo mukana ipapo gudo parinenge rarara nekuti vakuru vari kuti gudo kushata kushata asi haridye usiku
icho chokwadi chaicho tine nzira dzatiri kuronga nadzo pane zvimwe zvatakaronga zvatingakwanisi kukunda nadzo nekuuraya gudo redu iri
aiwa tinotenda mukoma wangu neekupinda muchirongwa
aiwa tinotenda nemiwo
coming back to you, Reverend Useni Sfanda, I'm sure you were listening the caller from yes. South Africa is saying that you know he's hopeless. People have voted for the past I don't know how many years, and there is no change. He's very gloomy about the situation. He's not encouraged at all. How do you deal with such kind of attitudes?
Well, I think first of all, in our meeting today, when Blake spoke to us. I think an expression from them, a public expression from them, that they are working very hard to make sure that every vote will count. that every vote will actually be counted and count for whosoever someone would have voted for. But I think it is up to the citizens of Zimbabwe to come out in large numbers to vote for whosoever they want to vote for. I think the rigging that takes place is because people do not go out and vote. That is why you find the voter turnout has always been very low compared to the number of potential voters. So until Zimbabweans, like now, ZEC is aiming to register 7 million Zimbabweans. So if all of those people can come out and register, I think that if the larger majority of them vote for whosoever they want to vote for, I believe their vote will count. It becomes very difficult to rig an election where there is a large turnout. And also, I believe that what is important for every Zimbabwean is that really you must give yourself hope that you cannot give up before you have tried something. You must come out from your house, register first to vote, and also go out to vote. We've got more than 1.2 million young people that are going to be voting for the first time. So I really think we should not discourage them, but rather we should encourage them and give them hope. And also our other challenge is that most of our people are just voters, which means that they wait for one election to come and then they don't do anything in between and wait for the next one. But we need to develop our people to be citizens that hold leaders to account and therefore are also
Hello, Reverend Svanda, are you there? I think we've lost Reverend Svanda there. We'll be reconnecting with him shortly. And before I come back to you, Maureen, Dimbo Tora Mtereri, again, Tate Umlaleli Lapa, Umbongeni Stole, Emzansi Njalo. Kunjani Baba Stole?
Hey, ngiyaphila baba, ngiyaphila linjani?
Hayi, siyaphila. Unjani Emzansi baba?
Hayi, Emzansi ku-right, hayi.
Uyizwile indaba?
Indaba ngizwile impela, hayi. Mina ngiyasho ukuthi hayi, nalami ngibhizi khona lapha vele sibhizi, ngihleli ngikhuluma ngakho khonapha lapha engihlangana khona nabangani bami noma yikuphi, and ngiyabakhuthaza ngamandla ukuthi wonke umuntu ahambe ayovota, wonke umuntu ahambe ayobhalisa, ngoba lilungelo lethu ukuthi sonke wonke umuntu abhalise ukuvota. And futhi enye into engibatshela ngayo ngeyokuthi yazi nami yinto ekanzele engingayinakanga esikhathini esiningi sina lesi ukuthi uyazi maba ungabhalisanga ukuvota noma ungavotanga ungavoti kufana lokuthi upresident lo okhona uthi uright akadingi ukukhithwa or akadingi awumboni kahle kahle ukuthi unenkinga. So nami yiyo into embatshela ngayo ukuthi sonke nini madoda kasisukume nini sihambe nini siyovota. Yazi ngambatshela njalo wonke umuntu ngiyamuzwa uyamame uyazwisisa ukuthi hawu kanti le into njalo ma ungavoti ufana nokuthi upresident okhona lo khona umbona eright akadingi ukuthi akhishwe. So wonke umuntu mina ngendlela embakhuthaza ngayo esibonisana ngayo wonke umuntu naye uyatsho ukuthi ngempela ma ungavuleki ukuthi ba uvuleki okokuthi abantu bahambe bayobhalisa. Wonke umuntu engikhuluma naye impela mangimchazela kahle iyakubona ukuthi hayi ngempela lento le ikhona ngoba sonke siyadubeka. Kudingakala okokuthi sibambaneni sihambeni sonke siyorejista ukuvota sikwazi ukuthi khiphe lo hulumende lo khona kwamanje. Because uma singabhalisi ukuvota ma singahambi kusho ukuthi udumo sitsho ukuthi luyaqhubekela phambili. Akekho omunye umuntu ongasikhiphela izano p f ngaphandle kokuthi sibambane sonke sihambe nini ekhathi siyovota sirejista ukuvota ukuze sithole ithuba lokuvota. Yiyo into nami engibachazela ngayo kakhulu. Abaningi bakhona bayazwisisa, abanye noma nje bengazwisisi besithi hayi bazobona abanye. Kodwa ngilokhu ngibhizi nami ngiyachumayela kakhulu ngakho ngempela ukuthi abantu bahambe bayobhalisa ukuvota.
Aha, uyibeka kuhle khonapho Sithole. Uqhubeka ubakhuthaza abangane bakho labanye nje ongabaziyo esingathi ngama-strangers. Ungezwa uhlangana lo muntu ukuthi wamvela eZimbabwe phezu kwakho umkhuthaze ukuthi hayi bo uyazi luyabuya uhlelo lokubhalisa ukuvota kumele uyebhalise ukuvota umuzwa ukuthi uthini.
vele noma ngikuphi noma sikuphi emabhoki store emathaveni noma ngikuphi lapho engizazi khona engihlangana khona namaZimbabwe ngibhizi ngiyakhuluma ngakho lapho engihlangana khona noma nosisi noma ngibani ngubhuti ngibhizi vele ngakho angikaze ngimukhuluma ngakho khuluma ngakho njalo emsebenzini konke lapho vele sekwenzeke sithi ngumuntu wepolitiki ngidayi ngisho kodwa into ekhona manje nibafethu into efunakalayo ukuthi sibambaneni ngobudubo ngolo muntu wonke sigcwele lapho emazweni lapha siyahlupheka ngayena le nto yena le ezano PF. So if masingabambananga konke lokhu angeke kube le nguquko njalo abantu bona bawazitshela ukuthi izinto ngeke kulunge vele into angeke ilunge singazange sibambane ngoba kudingekela ukuthi sibambane sonke siyevota sonke abantu bezanu bona ngokwabo bayavota but iningi leZimbabwe kalisupporti izano PF kodwa inkinga yakhona ukuthi kalivoti. Kodwa masingabambana sonke sikhuthazaneni sonke nini sihambeni sevote ekhaya I think izano PF lakho kuphuma embusweni.
Hayi siyabonga ukungena kuhlelo Sithole.
Ngiyabonga baba.
That's Mbongeni Sithole there calling us from South Africa. He's saying that he's personally taking it upon himself to encourage everyone that he meets in Zimbabwe to go back and vote. Maureen, ndimbodzokera kwauri hanzi nemutereri mumwe atambofona kubva kuSouth Africa hanzi gudongaridye haro chibage ripedze mumunda ndizvo here
ndavanzwa vakataura izvozvo ini manera ndinoziita ndeyekuti vanhu ngavatarise maelections akaita kumashure 2008 haisi election yekuti mungati kunyange yakabirirwa vanhu vakabuda vakati wandei tatoona kuti kunyange nezvakazobuda meelection yacho zvakatombotibatsira zvikatisesekedza kwemakore 5 iwayo zvatinofanira kunge tichiita right now izvokuti mukatarisa percentage yevanhu vanovhota muzimbabwe iri very low hatidarike 50% yemanhu vari eligible to vote vanonovhota saka shoko chairo chairo nderekuti gudo rinotoita madira adyo dzina mumunda nenyaya yekuti harina ari kuriti sva saka tikabuda takawanda zvabva kutaurwa nemutauro achaura yekuti chero pati pauri shoko ngere kuti kurudzira mumwe kuti nini ndiri kumborejista kweiwewe rejista tivhote tikabuda takawanda tikarejista kuvhota ndinokutaurira ichokwadi titaona zvatanga tisingatarisiri kuti zvinooneka tinoenda kunoenda vatungamiriri vanenge vavhoterwa nevanhu ende munhu avhoterwa nevanhu chaiye chaiye anonomirira zvido zvevanhu asi tikaramba tichingobuda tiri vashoma shoma maelections anogona kubirirwa maelections anogona kutisarudzira inoburita vanhu vanenge vavhoterwa navanhu vashomanyana ende vanhu ivavo havakwanisi kunyatsodzoka kuvanhu vachinovateerera nekupusha mainterest avo saka haina handibhilivhemu kana kutemberana nezvinhu izvi zvekuti hanzi kudongarira mwiri womunhu tinotofanira kuramba takasimba kusvika zvainzaisapazvinonoitira ipapo nekuti hazvisi up its not about us ukafunga election uchizvitarisa iwewe ndopanoita dambudziko funga ari kumberi kwako kureva kana ndiri ndinofanira kutarisana namai nababa vakaritaya vakatishayiwa mapenzheni vashandira hurumende kwenguva yakareba ndochitarisa kumashure kwangu kune vana vadiki vari kupraimary school their future is in our hands so youare not betraying yourself iwe unogona kuona zvisina basa woti haangatiramurei gudo munda but zvatiri kutoita izvezvi leave impact on the lives of vana vari kukura saka tinenge tabhitira vanhu vakawanda zvekuti tikasata takadaro tinofunga tinowana ushingi tarisai muone vanhu vakaenda kunorwa hondo chavo in the 70s hakuna aitarisira ivai totaura kuti not in a million years not in a thousand years sot hakuna munhu tema achatonga nyika ino zvaisafungika vazhinji vemaruva vaisatosapota vaitofunga kuti vana vava kuzvitekeresa zvinova kunotsemwa vachipinda muhondo kuda kubvisa hurumende yevarungu isingabvisike nenyaya yekuti hurumende dzeudzvinyiriri dzinoshanda nepfungwa dzako dzodzidzisa pfungwa yako kuti kunyange ukadii ukadii haupo kunyike asi takazviona zvichiitwa nevarwi vehondo magamba edu akanorwa akasunungura nyika ini saka tinokwanisa kungozviita zvakare izvozvo through the ballot hazvisi zvinhu zvinotadza kuitira asi tikabatana tikabuda neuwandu hwedu saka ina handifunge kuti gudo rinofanira kurangurwa mumunda ende rinofanira kutoziva kuti madays are numbered.
Thank you there, Morina. Please do stay on the line. 8:30 the time, and 2:30 is the time here in Washington. This is your Youth Forum, The Connection, coming to you live from Studio 7 at the Voice of America. The topic today is voter mobilization efforts by various organizations. And our guest so far is Reverend Hussein Spanda of the Christian Alliance, as well as Maureen Kademaunga of the organization Women for Women Zimbabwe. Genyi tate umlaleli timbotora mtereri va Moses Zendera. Va Zendera Magadi. Alo mkoma Zendera. Tine urombo. We have lost mkoma Zendera there. Moses Zendera, but I will try to get him back on the show. Impenduke kuwe mfundisi, indaba yokuzamazama esikubonayo kumabandla aphikisayo, hashi kumabandla aphikisayo kuphela, kuzano PF kuyaliwa mani, badle phana babambana, benza yonke into, bayamotsha mani, bafuna ukubulalana ku-MDC, yiso leso la kuyaliwa MDC othokozani kupho Morgan Tsvangirai. Ingxabangxoza kuyafiwa kwamanye amabandla ku-PDP akukhanya ukuthi ngeke washi ukubana kulokhetho ngomnyaka ozayo. Nxa likhuluma labantu liba-encourage, libakhuthaza ukuthi bayevota, kalizwa yini bekhonona ukuthi khona siyavota, siyavotela bani, ngoba yirabitshi yonke yenzakalayo kumabandla, alihlangani labantu abakhuluma njalo?
Into yokuqala iqakathekileyo thina isinqumo sethu ukuthi singeke satshela abantu okokuqala ukuthi bevotele bani, kumele bezivotele ngomzwangedwa wabo. Okwesibili ukuthi siyabafundisa njalo ukuthi nxa bekhethe inkokheli, kumele inkokheli yakhona ibe umuntu onjani, umuntu othembekileyo, umuntu owesaba uNkulunkulu, umuntu olobuqotho, umuntu okhanya elombono ukuthi ufuna ukuthatha ilizwe kumbe isigaba sabo asise ngaphi, uqalisa ngaphi, esiphethisa ngaphi. Sembuye embuzweni wakho ukuthi asizwa yini abantu bekhonona, yeseze abantu besithi le Themba yikho siza abantu besithi ngiyabe ngisithi ngiyavota ngivotelani. Kuyahlupha kakhulu, I think kumele sikhuthaze laba abepolitika kumaphathi wonke lapha eZimbabwe ukuthi bantu ababe bebe lembono ekhanyayo, bekele izinto zokudlwanga udlwanga ezokulwa bethethisana, njalo lolimi olusetshenziswayo alusithokozisi kakhulu, ngoba lulimi oluyabe luletha udlakela. Isikhathi esiningi esingathi la ma-slogan abo ayilawana abefuna ukuthi umuntu ayithone egodini, omunye achayelele phansi ngoba omunye umuntu ayithone egodini, kube budlwanga udlwanga. Ngakho-ke kuyadanisa kakhulu ukuthi laba bepolitika kumele bebe lombono okhanyayo ukuthi kathi umuntu oyintandane, umuntu ongumfelokazi, umntwana ofuna ukuya esikolo, omama abadinga izibhedlela zokuthi bebeletha kakuhle, abantwana abadinga ukudla ukuthi bedle imizimba yabo iqine, izintandane ke labo abaphila ngogciwane, abaphila legciwane ele-HIV, sithini ngabo, umbono wethu uthini ngokuguqula izigaba zethu. Siyakwazi njalo abaphila lapha emadolobheni ukuthi sokuhlupha indaba yamanzi, ukuthi abantu bathole amanzi angalangcekeza, ikanti njalo nokuthola amanzi bengaqunyelwa amanzi ngenxa yokuthi bayehluleka ukubhadala, indaba zemisebenzi. Konke lokhu asikuzwa kuphuma ke kumabandla lawo. Into esizwayo kuphela ikubangisana izikhundla okwenziwayo, lo omunye esithi mina ngifuna ukuba yilokhu, omunye esithi ngifuna ukuba yilokhu. Ukukhamana okuba khona, ukuthayana okuba khona, yindaba kuphela esizizwayo. Kodwa umbono wokuthi kathi iZimbabwe yona ngwayo bafuna ukuyisa ngathi bathini nayo asikuzwa.
Please do stay on the line there, Reverend Spanda and Maureen. Again, itate umlaleli timbotora mtereri wezerai. Wakadi yako wezerai?
Wakadi nko.
Aywa, tino fara kana mchifara ugurise kujoni.
kwa kanaka ndino tenda hangu ndichikwatsa vanga vatereri ve service to the seven kuti makadini nyika yose
aha ndinofunga va ndinodaira vari kufarao havo mapina muchirongwa
pepe ndinayo pakurudzire kuti vanhu vari jesu vote nyaya kanaka chaizvo asi pane tambudziko ripo vanhu vedu vanotorisigaro vari kuti vandokondesto president avazivi zvavanoita nemhaka yekuti tifanira kudzidza kuti pa 2008 zvakiri yakanga yaryiwa saka kuryiwa kwakaita akawana mukana wekumaerection echiisa kuna vamwe vanhu saka ndaikombeisa kuti sezvo vanhu vari bishu ndiri kuona kuti vanhu vane chido maorganization akawana navanhu vane chido chokuti vanhu varegiste ende vabvise hurumende iripo yekutijanyira iri kutonga izvizvi saka nyaya ndaikubirisa ndevanoita zvimapato mapato ndakambeizokatwa chitaura na vamuchaura vachiri kuna vamangoma kuti nyaya kuwandisa kwevanhu vachakondesakonzere kuti zampiefu iwine nemhaka yekuti hakuna munhu opinde mudariro achiti rinoryiwa zampiefu itopinde mudariro ikaitofunga kuti inotohwina asi yazokukundwa paya tinongatimenzaniswa kubhora vanhu vakaende kubhora nguva ichiripo timu yavo ikakundwa one bhora ichatanga ainongosapota ichifunga kuti ichakanaka zvichakanaka asi kana ikazonzi zvibodzwa zvinokwarekete zvishanu bhora rasara kana kuti mamet gol vanhuoaaaoaoti zvati zaipa saka vanhu paingoinda kana kuti makandidati matatu kana maviri zavo mbc ne imwe haizopinda neiyo zambefu aigogara yadira kuti aichabuda inototebwa kutawina zvinezvo dai zvagona chaicha zambefu vanhu vakainopinda chaichaagona kumisana zambefu ikapinda ikanga angoita nevoti 16 abhafu aibiriki asi 60% abhafu ikawanikwa makandidati akawanda panogona kushavha kuti ndopanozokonza kuti maerection atore nguva asabudiswa achipaa nevanga vasina kuvhoterwa navo ndaikumbisa kuti onai zviri kuita vanhu vari kuzama kuti vakwanise kuti vandovhota vandorejista vavhota asi vakavhota imiwe mode kuvhota wacho mufanira kuva muina vanhu vanotaiza kuti tavhoterwa tirino muzoina vanhu vangani kuti vanhu vamwe kuzira havasi vakaextenda sini vanhu vemuzimbabwe hatisi takaextenda saka dai zagona nyaya yekutaurira nokubatana ingaidzakire kana munhu asikati kubatana nomwezi nani adrope ozotokondesita mamwe maerection achazouya sitorikuti vanhu vari kuvhiringidze zvido zvavanhu semupfungwa chaizvo ndandakatogadzira kuti panongonzi kurejista ndomhanyawo ndonotore mhuri yavo ndotorejista asi dambudziko richavamuke kuti totovhotera ani nokuti vanhu vari kukanyakanya vanokanya zvinope mukana zampiefu yekuti ikazoona kuti oo munhu wakati wawina iri kutorera vhoti munhu yachipa navamwe usina kuvhoterwa saka ndazondaikumbira hangu vemaindependent vaya ikodzerenyu zvenyu asi dai mambomira tambobvisi zampiefu tozoona kumberi ukona kuti nguva ichipo kana mwari uchitendera ndo mashoko andaikumbira kuti shuwa shuwa remekedza vanhu vanovhota kuti murido kuvhoterwa hamusizivi kuti mwanhu vangani umwe unokutembe harare chete hauzikani kwamutare hauzikani kukadoma umwe unokuzikwa nemubhura wayo hauzikani kana kuchegutu kana ipi asi ngudondiri kukondesta chete kukanganisa vanhu ndaikumbira kuti handisi kuvatuka asi ndaikumbira kuti woo tinozviziva kuti kudenjere asi dai mambotive mukana panguva iri timobvisa zvakanyanya kushanda zvezampiefu mozokondeswa pambiri avo makasununguka musikadzanyirwi pamwe tiita tichakumbire mutemo rinengana nakawo nezvakawanda kana zvinenge zvanakawo ndozvandaikumbira hangu nanhwa vatigado kuzovhotera vacho vasandipedze simba zviri kuitika zvamunoona izvi ndo mashoko makuru mazhinji andinawo nhasi
asika mukoma wedzirai tumapato twacho tinopikisa uto turi kutsemuka tsemuka ndoturi kupaka vanhu makandi kuti kuwanikwe kuchivapo makandidates akazvimirira achiti aiwa hatisi kubvumirana nezviri kuitika muMDCT hatisi kubvumirana nezviri kuitika muPDP ndosaka tabuda nepfungwa yekuti timbopindawo musarudzo izi tiri nhengo dzakazvimirira dzega
izvakanaka asi kana ukapinda kuri mp is better than tupinda chinzo kukwidza ndi as a president because paupresident panoshupa kuti ushuwashuwa munhu unongozikana mustriti yaunogara chete ndochada kuzva ndi kuvhotera nemunhu uri kwamuzarabani vanhu ngavaonawo chero zvinhu zvavo zvaita zvakaoma chero isusiwo tinoda kuzikanwa tinoda kukanzira kwataigara taimboda kukanzira tichiri kwetu kwatakavarirwa asi utoda kuti kana munhu atiutipo munhu anokwanisa kuti anozikana mazvo zvakanyanya nga aeyeye andimozona kana munhu kuneoinoano shuwa muna dzine maopportunity ezampiefu chindendati bhora richitambwa munozwa bhora richitambwa kana maminetsi achiripe kutambwa mberi vanhu havakani maorenji mukati kana kubuda mustadium achitaryiwa So I think I don't want to know when it's equalize that the intervals of leader and one. So that can win.
Tinotenda nekupinda muchirongo mukoma wezera ere gaitimbo tora vamwe baterere asi tinotenda zvikuru ndine chivimbo chekuti vakaterera vanhu vamuri kutaura nezvavo. That was our listener Wezerai calling us from South Africa, obviously phone like as South Africa. And joining us now is Itai Machakaire of the organization Zimbabwe Yadzoka. These people, these guys are really pulling out all the stops. They are pushing the envelope, going door to door. Knocking and calling on people, begging, literally begging people to register, to vote, and vote in large numbers. Mkoma Machakaire, ndi nomugamuchirai muchirongwa.
Makadi henu.
Aiwa, tinofara kana muchifarao.
Tirikufara yedu zvishoma, nhamo chete ndo yanyanya kuZimbabwe.
Na nhamo ndeye munhu wese mukoma wangu.
Chokwadi.
Tell us more about your door-to-door campaign. How are you guys doing?
Tiri kufamba hatisiri kumira. Tinoda kuti vatereri vanyatsokutanga kuziva nekunzwisisa ndechekuti ngavaregere zvavo kurohwa nehana, ngavaregere kuda kuramwira munda makudo. ZANPF yaparara, haisisiko zvachose. Tikatarisa misangano yekunge iri kuitwa nevamugabe yavari kuti youth interface iyo, tinoona kuti kugwanda uko ndo kwakabva mumwe mutevedzeri wemutungamiri wenyika wamunangagwa wakurwara. Masoko akabudako handisi kuti ndizvo kana kuti handizvo, asi ari kungotaurwawo kuti vakaisirwa zvekudya poizeni zvikadii zvikadii. Izvozvo izvozvo zvikuratidza kuti kana zvinhu zvakadaro zvichiitika pamusangano uri kunzi uri kuunganidzwa wechidiki, pane paine security, panenge paine chii, panenge paine chii, zvikaratidza kuti ZANPF yabvadzanurana, haisisiko. Chechipiri ndecheurongwa hwemastendi akanzi nevamugaba anofanira kupiwa mayouth. Metiri kufamba umu tichiita door to door, tiri kuwanzwa vamwe wechidiki weZANPF vari kunyunyuta zvakanyanya kuti mastendi aya takangonzwa kuti takapiwa mastendi nemutungamiri wenyika, asi takazongonzwa kuti nhinginangana chete ndo vakapiwa. Saka vakapiwa vacho ivavavo ndo vachavavhotera. Saka zvikuratidza kuti ground reopposition riri kugadzirisika zvakanaka chaizvo chaizvo. Saka vanhu ngavaregedze zvavo kuora mwoyo, ngavaregedze kufungidzira kuti ichiri zanu yataiziwa kare iyai.
Asi mkoma mkoma machaka ere. Opposition yacho ndeipi sezo patichiona kuine bata mrefu bata mfupi. MDCT, kwana PDP uko. Zvina zvina kumira zvakanaka. Opposition yese apana chiri kufamba. Azvina kumbosiyana nezviri kuitika muzanu PF kakurisana kuripo.
Ndingade kuti ndiregere kuva mutauriri wemaopposition ese, asi chokwadi manje tiri kunzwa isusu tiri kutaura nevanhu vari paground. Vanhu vanenge vachiita zvekuita bata murefu bata mupfupi ndevari kumusoro uko washoma shoma, zvavari kuita izvozvo hazvisiri kumboaffecta vanhu vari paground. Chimwe chendoda kuti maopposition political parties aziwe ndechekuti 2018 approach yacho yakati siyanei nezvakaitwa dzimwe sarudzo dzose dzekumashuroko. Nechikonzero chekuti mune macivic organizations awanda, macitizens awandisa ari kupinda muvanhu achitaura nevanhu achionesa vanhu achivaudza zvinhu zvechokwadi kuti isusu tiri kutambudzika, kwete matop politicians, vanhu vari paground, vanhu vari pasi ndoo vari kutambudzika iwavo. Saka isusu tiri kunyatsotaurira vanhu iwavo chokwadi chokwadi chekuti zvine zvichiitika kumusoro kwezvo siyanai nazvo. Muvengi wedu isusu iZANU PF naRobert Mugabe, avo vamwe vese avava zvimwe zvese izvi hazvina kana nebasa. Isusu tiri kudzidzisa vanhu kuti rejistai kuvhota. Kana marejista kuvhota, moenda kundovhota. Kana mavhota, chiregerai kuita zviya zviya zvokuti ndangopedza kuisa X ndobva ndaenda kumba. Ngandimire, ngatimirire sevanhu, as citizens, not as politicians. Tichitungamirirwa zvedu nemapoliticians, asi tiri kutora simba kubva kumapoliticians tichirisa kuwani kuti munhu umwe naumwe anyatsonzwisise kuti ndiye ane izwi rekupedzisira rinoita kuti ZANU PF ibve pachigaro. Saka shoko irorero riri kunyatsa kutambirika zvakanyanyisa chaizvo chaizvo zvekuti zvetingadei kutaura zvimwe zvinogona kunge zviri kuitika kunana PDP kunana MDCT kumusoro uko hazvina zvezvinobatira, hazvishanduri pfungwa dzevanhu. Isusu tiri kuonesa vanhu. Uyezve chimwe chendoda kuti vateereri vazive ndechekuti isu tiri rimwe boka remacitizens rinonzi Zimbabwe yadzoka. Tiri kuti vanhu mapoliticians ngavabatane. We are advocating for a grand coalition zvekuti 7 mapolitical parties aya akabatana musuya hatisati tati zvaita. Tichiri kutoramba tichitongotaura bedzi kuti batanai, rambai muchibatana. Ende iyoyo meseji yekuti kubatana iri kugamushirwa. Tasiyana manje tasiyana nemapoliticians ekuti munhu anoti handiendi pamusangano uyo nokuti ndoebato rezvakati. Isusu tiri kuenda, hatina bato rezvematongerwo enyika retinenge takamirira. Saka tiri kunyatsowana mukana wekusvika toti gogo boi pamba. Ndeyeti kuti door to door, haisi yekufungidzirwa kuti kudii. Go itonzi svikai togara pasi.
Aha, thank you them koma machakare ndimumbatai muromo ndimbotora mutereri before I go to Reverend Babu Hussein Spanda. Rambai muri parunare mukoma wangu timbotora mutereri vagogode ku South Africa. South Africa iri kupisa nhasi. Mapina muchirongwa mukoma gogode.
Ndinofara vazulu makadii.
Aiwa ndivangomo vazulisa mari yangu asi ndiri bo hangu.
Tinofara nechirongwa chamunoita. Asi mashoko angu anga ari kuda kukurudzira munhu wese unongozi muZimbabwe kuti ngatinyoresei kuti tivhote. Kana tanyorosa kuvhota, toenda neuwando hwedu tonovhota. Tobvapo ini ndaari chida kukumbirawo kunanamai makarau kuti vagadzirisewo nyaya yekuti ye diaspora voting izvi nekuti tinofanira kuvhotawo nekuti ini ndinonazvo kuti panogona kutinetsa nechikonzero chekuti tinovhotera kumusha nechikonzero chekuti tikaona nyaya yatataura nezvaaine zvireya yekuti mabhazi achavarigona asatendewa kufamba manheru akufamba masikati zvinoreva kuti izvozvo ndeimwe nyaya inogona kuita kuti vanhu vashatirwe kuti urai ndopedza 2 days here ndiri muzhira yekuti ndiinde kunovhota saka zvinogona kungopedza futi nguva yakuvhota isi muzhira tida kunovhota saka isi tachikumbira kuno kudiaspora kuti vatipo mukana wekuvhota tiri kuno tovhota
hazvimboitiki izvo vagogode vakazvitaura very clear hurumende kuti hapana inonzi diaspora vote kana uri kudiaspora uchida kuvhota uchida kuvhota musarudzo zvinouya enda kuZimbabwe pachavhoro hachirongwa chekunyoresa unonyoresa uri ikoko uzodzokera zvekare kuZimbabwe kunovhota nezuva resarudzo saka moita izvozvo zvekuchemera kuti mubvumirwe kuvhota muri kudiaspora hazvibviri hurumende yakataura kudhara
zvaangofanana nekuti chero tikaenda tikanovhota koko tikanonyesa kuti vhote nguva yacho yekuvhota yasvika pane zvinhu zvakawanda zvinogona kudzivisa kuti munhu usvike nguva yacho sokungoti vanogona kuisa operation yekuti bhodha harikurosi kana kungononoka pabhodha paipa wosvika vanhu vavhota saka zvinozoreva kuti tinoti tina kutongovhota tinononyoresa hungu tinoda kunonyoresa tinononyoresa asi ndo nyaya dzinogona kutikondesa izvozvo
aiwa tinotenda mukoma gogode asi don't be pessimistic pachavhura chirongwa endai munonyoresa pachaitwa sarudzo endai zvekare munovhota ikoko don't be pessimistic handidi
kuinda ndotida kuinda zvakutinovhota chako
okay aiwa tinotenda vagogode nekupinda muchirongwa chedu nhasi
orihtose ngatindotinyoresa kuti vhote nyika yedu inake
ndizvozvo thank you there that's gogode calling us from South Africa and in the words of George Jean Nathan bad officials are elected by good citizens who do not vote uGeorge Nathan wake wakhuluma kuyena ukuthi abakhokheli ababi baketwa izizalwane zamazwe izakhamizi ezingavotiyo ngakho nxa ungafuna ukukhetha abakhokheli ababi hamba uyebhalisa njalo uvote kukhetho oluzayo isithathe umlaleli njalo ngingakayi kureverend Spanda silo Ncube eBotswana kunjani mnumzana Ncube ye kunjani khona ngapho ba yindaba
kunzima kakhulu singadaka sigijima ukuthi kubonke laba fanele kutholeke lapha bawona babulalana labantu lapha ematshwaleni lapha bahamba zokhwazana zabantu
abafana becholojo
lavo abantu bakhona kunzima
bakhona elibabambileyo labona ukuthi ngabecholojo Ncube kumbe uyacabangela
ngabantu esibaziyo
yeba kithi into embi kakhulu leyo kodwa ngena ke singeneleke kuhlelo ngathini ngendaba yalamhlanje
lapha nje sikhuluma ngamavoti lapho kutabantu singayenza njani ukuze sikwanise ukuthi siyekhetha esibafunayo
yebo ba
usupho mnengidlalo izololwano lwama-opositinanganafuna ukuthieka mina kami bengikhulekele ukuthi abantu laba ngabanjani ngabo bayabambana baze bayifika esimeni sokuthi balungise sikwanise ukulungise ilizwe sihlangene so uhlupho lwakhona kuthi kathesi thina sikhangela labo abaphumayo asikhangeli amakhanda amaphathi wona ukuthi aphatha njani laba abantu abasuka nabo phansi ngathi ngafanisa ngendlela le yabo e-MCCC mina ngokwami ngase ngasola phambilini khonaphana ukukhethwa kwabo othamisa labana ukuthi sebengani sibe phezulu kwalaba abantu abavele bathi umakhufa wavele bengani ingu-vice president kanti kono kwana kuya pamhanisa kuno kuva amwe kuti usuke lomuntu kachana izvela kachana uti subone kuti lapha sekusambe isikhathi sifuna kuti ngabanye abantu sukale sukudasa laba bantu vele kwadisi ufika labo kachana yikho kuzayenza abantu bavele kathesi sihambe namakhanda singamasekeli wenzisi ukuthi singaba esiyabo yangani njengathi thine kusinto emandebeleni yabona ungami bonke laba bantu ababakhetha babakhetha kuphela kuyukuthi kube ngumfikisha ukuthi amandebele azo ukuthi silo muntu osimelela phasi kathesi nakusenza nje sokuyikho khona ukufana okukuzana upiyefo kwabomfo kwabaphongobekwa kuphela kusesi zathini yathi lathi amandebele silani silabameli bezele bengalala ngayo so khonokhana abakunanzezile bakudingisise ukuthi okufuke intshe nje yazi yabahitha ikuyini
asitshe khonapho mnumzana Ncube isikhathi sesambile sigqibe uhlelo lapha kodwa hhayi siwuzwile umbiko wakho baba siyabonga aha uNcube ubesishayela-ke ucingo kwele Botswana uyakhala ngamatsholotsho ngabafana betsholotsho ukuthi bayamosha kwele Botswana ngale badala yonke inyakanyaka bayaganga nguNcube-ke lo eseBotswana it's 4 minutes before the top of the hour so let's wrap things up back to you Reverend Spanda and you have I would say 1.5 minutes before I give it to Machakaire to close. Zach has not said yet when it will commence the voter registration process. And there is a feeling among many people that they are running behind schedule. What's your take?
Yeah, well, I think time is of essence. But what is important will be that they must get all the necessary kits that are needed in terms of the numbers, and also I am made to understand that even if they close the days that they would have taken going out in each province, they will still give time for people who come and register afterwards. So I think what is key is let everyone go out there so that we flood the whole place with people wanting to register. And if need be, let us prove that they need more days, more weeks, in order for them to register all of us. But let's go out in our numbers, and we'll urge every church leader to pass on this gospel, this message, to their congregants.
Uh-huh. Thank you there, Mfundisi Siyabonga. Mkoma Machakaire, can you wrap it up for us? You have 1 minute. What's your last word?
Ya tiri kuti maZimbabweans ande tinovota ande tonyoresa kuvota ande tinovota tichibvisa ZANU-PF uye yambiro ndiruda kupa kuma politicians ndekuti 2018 election is not about personalities, it's not about fulfilling my personal egos. Inyaya yekusunungura wana weZimbabwe ari kutambudzika saka ndikampena chero ani zvaka anenge achida kurwisana nekubva kwaMugabe zvakasimba semacitizens eZimbabwe saka ngatibatanei tikabatana tinokunda tonyoresa kuvhota tondovhota tochengetedza vhoti yedu topinda muZimbabwe itsva
Zimbabwe yadzoka that's Itai Machakaire there of the organization Zimbabwe yadzoka. Tinotenda mkoma wangu. You also heard from Reverend Useni Spanda of the Christian Alliance, as well as from Maureen Kademaunga, coordinator of the organization Women for Women Zimbabwe. And again, I would like to end the show with the words of American editor, revered editor George Jean Nathan, and to paraphrase, who once said that bad leaders are elected by good citizens who do not vote. Kuchoke uGeorge Jean uti yena abakhokhela babi bakhethwa nga citizens amahle angavotiyo hansi naba George Jean Nathan va tungamiri va sina maturo kana kuti vakashata vari kusarudzwa nema citizens singa voti. So let that not happen with us Zimbabwe. It's a good night from me tonight. I'm your host Tungamiri Nkomo. Let's meet again next Tuesday. Good night.